Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu zvita 13/2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komiti yepamusoro muZanu PF yasangana nhasi ikabuda nezvisungo pamberi pokongresi yechimbi-chimbi iyo iri kutanga nemusi wechishanu. Sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti mauto akatanga kupindira munyaya dzamatongerwo enyika pamwe nehupfumi kare kwete mwedzi wapfuura. Mutori wenhau wekusungirwa nyaya yekuti amai Grace Mugabe vakapa vanhu mbatya dzemukati dzakambopfekwa anobviswa pausungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yepamusoro muZanu PF yePolitibro nhasi yasangana ikabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe negadziriro yekongresi yechimbi-chimbi iyo iri kutanga nechishanu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau mushure memusangano wePolitibro uyo watora maawa mana, mutauri weZanu PF vaSimon Kayamoyo vati vabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwanga hwaenda kumawere pasi peutongi hwevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaMoyo vati musangano wanhasi wabvumirana kuti nhengo dzePolitibro pamwe neCentral Committee mubato iri dzicharamba dziri pazvigaro zvadzo kudzamara nguva yadzinofanirwa kusiya basa yakwana, vachiti nhengo idzi hadzifaniri kushushikana nemakakatanwa angari mubato ravo. VaMoyo vati gurukota rezvekurima vaParentsi Shiri vaudza musangano uyu kuti nyika ine chikafu chinokwanira nyika kusvika gore rinouya, uye sebato riri kutonga richasunga dzisimbe kuti risimbaradze nyaya dzekusimudzirwa kwoupfumi hwenyika. Vachiti kushanduka kwaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika kwave kupa chivimbo chekuti upfumi hwenyika huchasimukira. Vatiwo vari kushanda zvakasimba kuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika, uye sebato vachiita zvose zvinodikanwa kuti chimiro cheZimbabwe kune dzimwe nyika chive chakanaka. Vati vari kutarisira kuti kongresi yavo ichapindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu, uye kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakawanda dzavari kutarisira kuti dzichatumira nhume kukongresi yavo. Vati vari kutarisirawo kuti bato reCommunist Party rekuChina richange rakamirirwawo kukongresi iyi. Zvichakadai, mutauri wesangano revakarwa muhondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kuti kongresi iyi ichacherechedzawo vaiva varwi muhondo yerusununguko.
Izvo zviri very important. Nekuisa mawo veterans panzvimbo yavo munyika munomu munyaya dzezvematongerwo enyika. Kwandiri izvozvo zvakanyanya kukosha, chinoita chinhu chechinamba 2 kwandiri. Saka izvozvo ndizvo zvinhu zvandofungidzira kuti kana zvikaitwa achieved nenyika ikazvigamuchira, hatisi kuzosvika zvipatata tasvika pakuti nyika yanga yakudzokera muutapwa nekuda kwemunhu.
Vaimbova mumiriri wemhondorongezi muparamende vaBright Matonga vaudzawo Studio 7 kuti chinhu chakakosha kuti vari mubato ravo vabatane vosiyana nezvemakakatanwa.
Mazita evanhu vainzi vachadzingwa akatotaurwa kudhara, ndo zvichaadhoptwa seweCongress kuti vanhu ava zvoindozwa vakanzi vadzinge vodzingwa. Zvekudzinga vanhu vese hazvitombobatsira. Ndosaka makaona president pavakasarudza venyika vamunangago pavakasarudza makurukuta ehurumende, havana kuti imimi maimbosenza navamugabe saka ndakudzingai. Vakati aiwa varume ngatisenzei, vanhu vanga vachinetsa munovaziya ndovabva. Saka izvezvi nguva yekubatana, hakupana vanhu vafanira kudzingwa zvakatorambidzwa izvozvo kuti vanhu vadzingwe mumusangano. Of course pana anonzi masuspension, pana anonzi yo suspendwa kwemakore akadai, zvoindozwa nemusangano. Asi zivaiwo kuti pakadai apa vanhu vanofarisawo vachiti tisi taakudyawo, tisi taakutonga, saka maimbotishungurudza. Izvozvo zviri kuti musangano haushandi. Direction ichapiwa musi weFriday parikuitwa Congress yekuti regai kudzinga vanhu, endai munosenza mukambeni ZANU-PF iwine musangano.
MuZANU-PF manga mave nebvonda waponda matambiro ezvidhakwa, vanhu vachiita zvikwata zvikwata zvakazopedzisira zvaita kuti mauto apindire. Vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakaguma vasiya chigaro chavo, icho chakazotorwa navamunangagwa. Nhengo dzeZANU-PF dzisati dzasangana paCongress nechishanu, komiti yepamusorosoro mubato iri yeCentral Committee yakatarisirwa kusangana mangwana pamuzinda webato iri kuti itarisise zvabuda mumusangano wePolitbureau nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rava nachipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute nhasi rabudisa gwaro rinoratidza kuti mauto akatanga kupindira munyaya dzamatongerwo enyika pamwe nehupfumi kare, uye rinoti harina kushamiswa apo mauto akazomanikidza vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa mwedzi wapfuura. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparira gwaro rakanyorwa mushure meongoro yakaitwa nesangano ravo kubva muna mbudzi gore rapfuura kusvika muna mbudzi gore rino, iro rakanzi Zimbabwe Transition in a Mud Terrain, Political Economy under Military Capture, mukuru weZDI Dr. Pesai Rwanya vati mauto akapinda munyaya dzematongerwo enyika kare uye hazvina kuvashamisa apo akazobvisa vaMugabe pachigaro. Ongororo iyi yakaitwa pachibvunzurudzo vanhu vanodarika makumi mana vanosanganisira vari muchiuto, muchipurisa, vasori kana vaimbo vemabasa aya nevakarwira hondo yerusununguko, inoratidza kuti vechiuto vave munyaya dzeupfumi uye vakabata makambani nemapazi ehurumende akakosha. Semienzaniso, mauto nevasori vakazara mukomisheni yesarudzo, makambani ehurumende, uyewo vainge vakabata makambani aichera mangora kwamarange. Asi varohanya vati chikuru chakakosha ndechekuti zvese zviri kuitika izvi hazvibvumidzwe nebumbiro remutemo yenyika. Zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vakabvunzurudzwa zvinoti hazvifariri kupindira kwemauto munyaya dzematongerwo enyika neupfumi. ZDI inoti nekuda kwekugunun'una kuri kuita veruzhinji, zvakakosha kuti mutungamiriri aripo nehurumende vaone kuti mauto haapindire munyaya dzisinei nawo.
Basa remauto ibasa rokudzivirira nyika, vafanira kuwanikwa vachiita zvematongerwo enyika vachisapota bato ripi zvavo kunze kwokuti kana varetire mupolitics, varetire mukuita safe the country, ndopo vanokwanisa kudii kuzoitawo zvepolitics. Asi kana vanhu vechiuto vari mumauto havafaniri kuita zvematongerwo enyika. Saka ndo chinhu chikuru chiri kubuda chi muresearch yedu.
Vanotiwo zvakakosha kuti vemasangano anoshanda akazvimirira, mapata anopikisa pamwe nevanhuwo zvavo vaone kuti mitemo yenyika yatevedzwa.
MaZimbabwenzi anofanira kubuda pachena kuti mutemo wenyika unoti chii, torespecta mutemo. Saka panofanira kuitwa madiscussions nevanotonga, vana vamunangagwa vanotonga vapurezidendi izvezvi nemapato emacivil society kuti aiwa munyika munofanira kuva nemutemo. Government inofanira kuva government of laws. Kana ichinzi government of laws, ini government inotevera bumbiro romutemo wenyika kuti mutemo wenyika unoti chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatakura zhangazha vaudza Studio 7 kuti zvinyorwa zveZDI zvakakosha sezvo zvichipa veruzhinji mukana wekunzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei munyaya dzematongerwo enyika.
Zvobatsira vanhu kuti vazive kuti zvii zviri kunyatsoitika panyaya dzemauto neva vanoita zvematongerwo enyika kuti chakambonyanyoitika chii uye kuti zviri kuitirwei, uye kuti kana chitarisa kuti vanhu vanozvitonga zvakanaka here kana kuti vanotongwa zvakanaka, yatinoti dhemokirasi inenge yakamira sei munyika. Zvobatsira kuti vanhu vaone ruzivo nezviitiko zvese izvi.
Vakoli nchibango veku election resource center vati kunyange azvo ongoro yakaitwa mauto asata bvisa mugabe pachigaro inoburitsa pachena umbo hwekuti mauto anga gara achipindira munyaya dzevanhu asi vanoti zvakakosha kuti vanhu varatidze simba ravo
vanhu vagara vane simba ndosaka muchiona kuti even musi wa 18 November masoja acho akadawo kuti tingovapo kuti tivataridze kuti tiri kuva support izvozvo zvinotadza kuti vanhu vane simba kana zvisina vanhu hazvina gwaro hazvina
Mukuru wa Youth Forum Zimbabwe va Wellington Zindove vaudza Studio 7 kuti zvichitevera kubatana kwemauto neveruzhinji pakubvisa vamugabe pachigaro vanhu vave nemukana wekuudza mauto zvavanoda kwete kuarega achiita madiro ajojina ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Tongi wedare Ramage Street Mamutare amai sekai chiundura na asfabisa parimandi mutori wenau Kenneth Nyangani uyo akasungwa nemapurisa mushure mokunyora kuti mudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika Grace Mugabe vakagovera nhumbi dzemukati dzakambopfekwa kuvatsigiri veZANU PF mudunhu reManicaland. Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Nyangani uyu anonyerera bepanhau reNews Day akasungwa musi wa2 Gumiguru uye ange achitongwa achibva kumba mushure mekunge abvisa mari yechibatiso inosvika madhora mazana maviri. Nyangani anoti afara nekuregedzwa nematare sezvo kuramba achidedzwa kudare kwange kwomukanganisa basa rake uye kwomushayisa rusununguko.
Azwa nhasi ndikunzwa kufara zvikuru nekuti dare ratiti tichazokudaidza kumatare nemasamons. Ndiri kunyanya kufara zvikuru nekuti nguva yekushanda yanga yakuita shoma kuti nguo pano pano ndadzoka kudare. So izvi chandisunungura kuti ndinyatsa kuisa basa rangu mune rugare ndino marights angu ndichiita basa rangu zvakanaka.
Gweta raNyangani vaBrian Majamanda vesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights audza Studio 7 kuti vapikisa chikumbiro chemuchuchisi wehurumende vaakuda kwashebhosha chekuti Nyangani arambe ari parimandi kusvika gore rinouya apo vanenge vachitsvaga umbowo hwekumuroverera nemhosva. VaMajamanda vanoti Nyangani auya kudare kanopfuura kashanu nyaya iyi ichitadza kutongwa kudzimara mutongi amai chiundura vazomubvisa parimandi.
Rekera mhosva vanga vasitovagadzirira kuti nyaya yaKeith Nyangani ionekwe ichinzwika mukoti. Saka magistrate avapa mutongo wekuti kana vachinge vazogadzirira kuti nyaya inzwike vanozoproceed nenyaya machine nemasummons. They will proceed by way of summons. Then nyaya ichinodini inozonzwika kana vachinge vagadzirira. Vanoperekera mhosva vanga vataura kuti nyaya izonzwike musi wa12 January 2018. Saka isu tazviramba chaizvo nekuti takaenda kukoti kana kashanu. Vanoperekera mhosva vachingotaura kuti hano hasati aredi mawitness edu havapo, tichine mainvestigations achida kumboitwa. Saka isu taramba nekuti
vaMajamanda vanoti vafanira nekubviswa kwaNyangani parimandi vachiti izvi zvinopatsigiso kumatare dzimosa zvikuru panyaya dzekodzero dzevanhu nekuwaniswa kwemashoko kune veruzhinji. Vakasanobata chigaro chemukuru weMedia Institute for Southern Africa Misa Zimbabwe vatavani moyo vanoti mutongo wanhasi wabudisa pachena kuti mitemo mizhinji yemunyika inombunyikidza kodzero dzevanhu kunyanya vatori venhau kuti vasanyore chokwadi uye zvavanoda.
Zimbabwe tinotaura isu tichiti zvatakagara tichitaura makore ese, mitemo iripo haikurudziri kufambiswa kwakanaka kwemasoko nekunangana nevatapi venhau vachimbunyikidzwa zvisina mwero. Sezvatiri kuona panyaya Nyangani ndezvekuti mutemo unoshandiswa kuti utyidzire mburidza nekusunga munhu kasi vachiziva kuti hana mhosva.
Vakumbira mafunda ndivo vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu. VaMafunda vaudza Studio 7 nhasi kuti zvabuda mudare zvinofadza vose vanorwira kodzero dzevanhu munyika uye nepasi rose.
Kuti Wanyangani zvanga zvisina kukodzera kuti vange vachisungwa pazvakaitika kana dai panga paine kukanganisirwa kwanga kwaitwa kana kuvamupfumika kana vaifunga zvakakanganisirwa, pane nzira dzanga dziripo dzekuti zvigadziriswe zvitaurirwane, kwete kuti Wanyangani vasungwe zvose zvamunoziva. Wanyangani vakatorara muchitokisi kana kuti mumapurisa, zvinhu zvisina kutifadza zvikuru. Isu tiri kufara nekuti dare rasvika pachidanho ichi kuti watapewo nhau havafaniri kunga vachisangana nemabasa akadai, unofanira kuita mabasa avo zvakasununguka.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anogara achinyunyuta nekuchorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevatori venhau panguva yavanenge vari pabasa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 chiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMyanmar yazivisa nhasi kuti vatori venhau vaviri vesangano renhau reReuters vasungwa muMyanmar vachifungidzirwa kuti vane magwaro akavandika emapurisa ane chekuita nedambudziko revapoteri mudunhu reRakhine. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti nyika dzemuEurope hadzisi kutora matanho okudzivirira vapoteri nevanotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika kuti vasayambuka gungwa reMediterranean vachibva kuLibya. Izvo zviri kuvayanika kuti vatorerwe kodzero dzavo pamwe nokushungurudzwa. Kunyange hazvo zvakabuda pachena kuti hurumende yeAmerica haisi kuzokasika kutsunungura panyaya yematanho yavakatora paZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zvakapinda mumusangano wokuziya remangwana reZimbabwe wakaitwa nezuro mudare reSenate remuAmerica waikokerwa nekomiti yedare iri inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, zvinoti zvakafadzwa zvikuru nezvakabuda mumusangano uyu. Jonga Kandemiri anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevakapinda mumusangano, Dr. Norbert Mugwagwa, vanovesa chigaro webhodhi resangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA, vanoti vakafadzwa zvikuru kunzwa vakapupura pamberi pekomiti iyi vakamirira mubatanidzwa weMDC Alliance uye vachitungamira bato rePeople's Democratic Party PDP vatendai biti vachiti zvakaitwa nemauto zvakavhura mukana wanga uchishayikwa nevana veZimbabwe kwemakore akawanda.
Chinondifadza ndechekuti vanhu vabva kuZimbabwe vauya vachitaura kuti zvinhu zvakaitika kumusha, vemauto vedu vakavhura mukana, nyika yese ikasimuka kuti chokwadi tanga tapedza makore akawanda tichinetseka, uye zvinotine mukana wokuti tigadziridze zvinhu zvenyika yedu. Saka neni ndichinzwa biti vachitaura kuti tine hwindo rinogona kuvhara, vachitaura macongressmen kuti hamufaniri kuti mumire muite vaokeri kuonai kuti maZimbabweans akaedza pavo kutarisa kuti vanoda kuti zvinhu zvichinje. Vakati iwo chiripo ndechokuti chokwadi maelections anodiwa, anofanira kunge ari maelection ari free and fair. ndinoona kuti chinhu chinovimbiswa onei nevarimi vakapinda kuti vakati ngatiitema election dzisadzokere shure.
Mashoko aDr Mugwagwa aya anotsinirwawo navaGolden Makusha vanoye zvakare nhengo yeZimbabwe Diaspora Network North America, avanotiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapiwa mukana wekuti vagadzirise zvakakanganiswa nehurumende yaivepo yava Robert Mugabe.
Ini zvekutarisa kwangu ndechekuti iko zvino vaMnangagwa vapiwa mukana wekunyatsoratidza kuti oke iko zvino izvi kusiyana kwavo nehurumende yanga iripo ndekupi, kuti vachakwanisa kushandisa here kunza shanduko zvinhu zviri kutaurwa nyaya dzatotaura dzemaelection, kuti maelections ari kuuya vachachinja here mutemo wekuti maelections ave ari free and fair credible anowanikwa nemunhu wese achibvuma. Nyaya yehuori vanoita sei nanyaya yehuori kuti vachakwanisa here kuchinja nenyaya idi nezvekugadzirisa upfumi nemagariro evanhu munyika uyezve nekuteerera zvichemo zvevanhu. Vanhu vari kutambura kuZimbabwe zvino zvii zvingaitwe nekubatanawo nedzimwe nyika nekutaurirana zvakanaka kuti oke pakadai pakanganiswa ngatigadzirise tiwanise kuti toita sei nyika yedu yeZimbabwe, nekuti nyika yedu yeZimbabwe nyika ine upfumi yekuti vanhu vanokwanisa kugara zvakanaka munyika.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzevanhu, muzvare Savannah Madamombe, vanotivo ino yave nguva yekuti Zimbabwe ichifambira mberi kuburikidza nekugadzirisa zvakakanganisika zvose uye hazvifanirwi kusiyiwa kumashure.
Kana vanhu vachiti handei mberi, havasi kuti ngatikanganisei kalaiti kataonaka kanoveka mukana kekuti tigadzirise zvinhu zvedu zvatinoda kuzvigadzirisa, asi ngatitorei zvatakatsanganisa zvacho tofamba nazvo zvirizvo mapadza nenyundo dzedu dzekuti tigadzirise pamberi tisadzokerere zvekuita zvatakakanganisa.
Vachitaurawo mushure mekupa umboo hwavo, vabiti vanoti rwendo rwavo haruna kuuya kunotaura nenyaya yekuti zvirango zvoramba zviripo here kana kuti kwete. Vanoti vari kutora mukana uyu kuudzawo vavari kusangana navo kuti vape Zimbabwe mukana wekuti iite zvairi kuparidza kukundikana kwayo yozotorerwa matano.
Isu zvatiri kutaura ndezvekuti ngativakei Zimbabwe, ndo zvatakachiudza varungu vese vatachiona, mapato ese atanga tichiona ehurumende yemuno kubva kuWhite House kuNational Security Department kuCapitol Hill dzekutaura it's time to build Zimbabwe, but Zimbabwe has to walk the talk. Saka tiri kuti mabenchmark ayatataura ngataaitei. I think my vote shall cheat this. There has to be incentives for good behavior. So the ball is in our courts. Gatrege kuchema ba. Tichiti sanction or no sanction. Let's walk the talk and ndo chita chatinacho sevana veZimbabwe.
Mumwe ari muchikwata cheMDC Alliance ichi uye vari mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanotiwo chikuru chakaita kuti vange vari kuAmerica inyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, runyararo uye mari kuti dziwanikwe mumabhangi.
Dei munyika yokwedu maitawo mari ine udzamu, makiu apera pamabhengi, tabatsirana nevekunze kwenyika nevari munyika medu kuti zvose zvigadzirike. Ndo mashoko aturwa navabiti vakamirira tose kuti mashoko aya ndo atiri kuti dei zvaigona tachibatsirana kuturika denga kubatsirana.
Komiti yeKongresi iyi yakazivisa kuti hapana zvikuru zvichashandurwa iye zvino kusvika paonekwa kuti hurumende yava Munangagwa yakananga gwara ripi. Kana izvi zvakaitika, tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda yehuchine mukaka inogona kubara michero nekukasika. Jonga Kandemiri, Studio 7 News, Capitol Hill, Washington DC.
Sangano reHospitality Association of Zimbabwe rinoti riri kukurudzira hurumende kuti ikurumidze kubisa zvinhu nemitemo inovhiringa vanoda kushanya kuZimbabwe. Rinotiwo dai hurumende yagadzirisa nyaya yemari iri kunetsa kuwana mumabhangi kuitira kuti vanhu vemuZimbabwe nevekunze vakwanise kuwana mari dzavo. Mukuru wesangano iri vaInnocent Manyera vanoti zvinhu zvidiki diki zvinogona kugadziriswa nomuromo chete ndizvo zviri kukanganisa mamwe mabhizimisi, kusanganisira migwagwa inoda kugadzirwa nekuwanikwa nyore nyore kwemavhiza.
Vanhu vafanga vachishanya vari vekuZimbabwe pachavo vanga vakuita vashoma nokushayikwa kwemari vari kubva kune dzimwe nyika vanga vachiona kuti Zimbabwe kuti dhurei ende vanga vasingatsigiriwo zvimwe zvinhu zvakaita semapurisa panzira nemamwe mateksi anga achiisiwa aita senge ari kurwadza. But sekuona kwedu tine tarisiro yekuti zvinogona kugadzirika players emuhospitality tikasapota Ministry of Tourism and Hospitality Industry inoona senezvekushanyirwa kwenyika yeZimbabwe kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Vanotochemera kuti dei takwanisa kunge tichibatana navo.
Saka pari zvino munoona kuti zvinhu zvaita zvekuti pinduke zvakanaka?
Tine tarisiro yekuti zvinge zvichidaro nokuti zviimbiswa zvatakapiwa nehurumende nemamwe mamiriro emitemo inenge ichishandiswa nehurumende tinoona senge zvinogona kufamba nepamwe.
Mitemo yamuri kutaura iyi ndiyechii?
Tinoona pakanyanya taimbochema zvakaita seuwandu hwemapurisa parod. Tochema futi nevhiza kuti nyika dzainzi dzinoda mavhiza kuuya kuZimbabwe iyo ine vashanyi vashoma dzaa dzakanyanyisa kuwandisa kudarika nyika dzinotoshanyirwa. Saka tiri kuti isu tisu tinoona tiri mubhizinesi racho tinofanira kumeka sure kuti gavhumendi taipawo muono uyoyo tofambira pamwe chete nyika yoenderera mberi vashanyi vowanda.
Pari zvino chinhu chakanyatsooma chamakatarisana nacho ndechipi?
Chinhu chatingati chakanyanya kuoma chinogona kusudunuka nokukasira kana dei zvaibvira inyaya yemari.
Vanhu vemuZimbabwe vanosimudzirawo here hospitality industry?
Vanofamba ende asi changa chapo pavane nekudzikira nenyaya yekushayikwa kwezvikwanisiro zvakaita semari.
Chamungada kuti hurumende iite iko zvino nokukurumidza chingave chii?
Chatinganyanya kuda kuita nokukurumidza ndofunga ndo nhau dzakanaka dzatinenge tiri kutambira dzekuti RBZ ine mari yakaita inova irobvanga kwenyika nyaya iri kuisa ku vanhu vanodzandizo kushanyirwa kwenyika kuti tinge tichigadzirisa nzvimbo dzedu vanhu vachiaplya maloni ikoko vachitogadzirisa nzvimbo kuti zvifambe zvakanaka.
Avo vange vari mukuru weHospitality Association of Zimbabwe vaInnocent Manyera vachitaura vari parunhare muHarare. Nasi palive talk tinenge tichitarisa hurukuro nekutaurirwa kwakaitwa nevanhu nevamiriri vemapato akasiyana siyana okuZimbabwe kuCongress yeSenate yeUnited States. Tinoimba kuti muchasangana nesu nenguva iyoyo.
Choya kapenga
Paida Maya
Oh
Muganga wekwaSando paida moyo mimanzi watakuridzira nhasi uchibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.